Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 1 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika vaemason Munangagwa vanovhura Harare Agricultural Show zviri pamutemo vachikurudzira kubatana kwevanhu mushure mesarudzo. Vachangobva kusarudzwa semutungamiri wenyika vaemason Munangagwa votarisirwa kugadzwa semutungamiri wenyika svondo rinouya. Panguva iyo vakaongorora sarudzo pamwe neTripleC vari kuti hadzina kufambiswa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission. Muzinda weZimbabwe uri muSouth Africa unoti kusvika pari zvino wawana umboo hwekuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakashaya pavanhu 96 vakafira mutsaona yemoto muSouth Africa neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika vaemason Munangagwa vakurudzira kubatana kwevanhu munyika kuitira kushanda pamwe chete. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachivhura zviri pamutemo musika wokuratidza zvirimwa nezvigadzirwa weHarare Agricultural Show vaMunangagwa vati zviri kuitwa nevarimi zvokushandisa umhizha wechizvino zvino zvinofadza uye zviratidzwa zvegore rino zvakakosha sezvo zvichipa mukana wokuwedzera ruzivo.
Of this annual Zimbabwe Agricultural Show to learn, exchange ideas, share experiences and the market progress as we build a resilient, vibrant, robust and prosperous economy in spite of sanctions.
Ndiri kukoka vagari nevese vatinodyidzana navo kuti vatore mukana weshow iyoyi inoitwa gore negore kuti vadzidze vapanane mazano vaudzane zvavasangana nazvo pamwe nekushambadzira zvigadzirwa zvavo apo tiri kuvaka upfumi hwenyika yedu zvisinei nezvirango zvatakatemerwa.
Vakurudzira kubatana nekushanda pamwe chete vachiti sarudzo dzakapera.
Let us put shoulders to the wheel. We'll distribute our unity of purpose and resolve as we develop, modernize and industrialize our country, our motherland, to attain Vision 2030.
Nekuti sarudzo dzapera, ngatichishandai pamwe chete, tichivaka nyika yedu, kuti tizadzise muono wedu weVision 2030.
Kunyange hazvo vaMunangagwa vataura mashoko aya, munyika mune mutauro pamusoro pezvakabuda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera, vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change, vachiramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi, vachiti hadzina kufambiswa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission. Vaongorori vesarudzo vakabva kune dzimwe nyika, vanosanganisira vemasangano eSADC neAfrican Union, vakashorawo mabatirwo akaitwa usarudzo idzi, vachitiwo dzakanga dzisingafambirane nebombiro remutemo uye mafambisirwo esarudzo pasi rose. Mukuru weZimbabwe Agricultural Show vaAndrew Matibiri vaudza Studio 7 kuti zviratidzwa zvaunzwa nevarimi pamwe nemakambani gore rino zvakanaka kudarika zvegore rapera.
Zvaya nevarimi gore rino zvakawanda zvakanaka tichiona kuti competition nequality yezvinhu kunyanya zvekumatinoti macompetitions zvipambere.
Mumwe vange vane zviratidzwa vaDelight Makotose vati kunyange hazvo bhizimusi rakanga rakaderera kutanga kwevhiki rakazokwirira.
Harare Agricultural Show ndoimwe yema shows anoratidza kuti business redu muZimbabwe riri kusumuka, riri kubudirira. Zviri kutaura zvoga kuti zvinhu zviri kufamba chaizvo.
Umwewo wevanga vachiona zviratidzwa zvegore rino muzvare Abigail Tawengwa vati vafara zvikuru.
Tauya kushow tikakwanisawo kuona zvakawanda wanda zvine chekuita nekurima uye tawana ruzivo rwakakura.
Vamunangagwa vatambidza mubayiro kune vanhu nemakambani vakasiyana siyana vane zviratidzwa zviri kunwisa mvura. Vamwe vevakunda vanosanganisira dunhu remashonaland east iro ranzi ndiro rakagonesa muchirongwa chekurima chepfumvudza kambani yeSeedco ichiwanawo mubayiro wekukunda kune vanoita zvemapindu. Kambani yemagetsi yeZesa yapiwa mubayiro wekuva nezviratidzwa zvakanaka gore rino. VeZimbabwe Agricultural Show vati makambani anosvika mazana mashanu nemakumaviri ari kuratidzira uye makambani matanhatu ekunze kwenyika ari kuratidzirawo gore rino. Harare Agricultural Show yakatanga nemusi wemuvhuro svondo rino uye inotarisirwa kupera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vachangobva kusarudzwa semutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vari kutarisirwa kugadzwa semutungamiri wenyika nemuvhuro svondo rinouya kumabiko anonzi achaitirwa kunhandare yeNational Sports Stadium muHarare. Bepanhau reHerald raziviswawo kuti mutungamiri wenyika vachagadzwa kutanga kwesvondo rinouya, ukuwo gwaro riri kutenderera pamadande mutande richinzi raburiswa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika richienda kumizinda yenyika dzekunze dziri muZimbabwe. Riri kutaura kuti vamunangagwa vakoka vamwe vatungamiri venyika kuti vange varipowo pamabiko aya, asi richizivisa kuti vemizinda ine vatungamiri venyika kana hurumende vachanga vachizoenda kumabiko aya ndiwo chete vachabvumidzwa kunge varipo. Studio 7 yaedza kubata mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pegwaro iri, asi vati titaure nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba sezvo variwo vane chekuita nenyaya dzine chekuita nemutungamiri wenyika. Studio 7 yaedzawo kubata vaCharamba panharembozha yavo, asi hatina kukwanisa kuvabata. Izvi zviri kuuya paine mashoko ekuti bato reCCC ringangoenda kumatare edzimhosva richipikisa zvakabuda musarudzo. Kana bato iri riri kutora danho iri, zvinoreva kuti risarirwa nezuva rimwe chete kuti ringe richienda kumatare, sezvo riine mazuva manomwe chete ekuti ringe richiita izvi kubva panoburiswa zvabuda musarudzo. Masangano eZimbabwe Catholic Bishops Conference neCatholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe anoti sarudzo dzichangobva kuitwa munyika hadzina kufambiswa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, uye akurudzira kuti zvakabuda musarudzo zviongororwe kana zvichienderana nezvakaburiswa neZEC, nekuti ZEC iburitsewo zvizere zvakabuda musarudzo pose pakavhoterwa nevanhu kana kuti mapolling station. Gwaro raburiswa nemasangano maviri aya riri kushorawo kutyisidzirwa kwevavhoti panguva yekuvhota. Vakawanda vanoti zvaiitwa nesangano revasori reForever Associates of Zimbabwe neZANU PF panguva dzesarudzo zvinoratidza kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Mamwe masangano anosanganisirawo SADC, African Union neCommonwealth akashoropodzawo mafambisirwo akaitwa sarudzo idzi, idzo dzinonzi vamunangagwa vakakunda nezvikamu makumi mashanu nezviviri nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 52.6%. VaNelson Chamisa veCCC vachinziwo neZEC vakawana zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana kana kuti 44%. Mukuzeya nezvegwaro raburitswa nemasangano aya, Tabata Bishop Anselmo Magaya vanove mukuru weGrace Ablaze Ministries International uye vachitungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Divine Destiny.
Chokusangana ndinobvumirana navo chose, uye kuti munoziva inini kuti havasivo vega vatanga kutaura nyaya iyoyi. Tinotenda zvikuru kuti kereke chikamu chayo chakwanisa kuburiswawo pachena zvinhu zvakaburiswa nemasangano mazhinji akauya kuongorora sarudzo iyoyi. Saka zvavari kutaura mugwaro iroro zvinosimbisa zvatagaroziva kuti hurumende yavamhandagwa havana kukwanisa kuzvichenura uye kuti vagone kuzvipruvha sekuvimbisa kwavakaita pavakatora masimba. Maelections edu haana kumira zvakanaka, anofamba zvakanaka right kubva pre-election.
Tiri kuona zvimwe zvavari kuburitsa zvavazivisa kuti vakaona sekunge zvisina kufambisa sarudzo zvakanaka. Zvingakonzera here kuti munyika munge muchinzi muitwe sarudzo itsva kana kuti zvinzi zvigadziriswe kuitira sarudzo dzichatevera?
Zvimwe izvozvo vajonga, chazvinonetsa kuti tingozvigloss over nechiti tizozviona kumanext elections. Zvinokurudzira culture yatinoti muchirungu yeimpunity nokuti zvinhu zvinotsanza kufamba zvakanaka. Tozvitsiya zvakadaro kuti tigoti next time ngatichiita zvakanaka. Ndinofunga kuti pane sarudzo dzakawanda dzakanzwawo kuti tinoiva kuti next time, asi next time hapana chinoitika. Saka ndinofunga kuti nyaya iyi ngaikokorodze mazimbabweans ese pamwe chete. Ndomukana wekurukura vanhu votonongora nyaya kusvika pokupedzisira. Ndo kuti tichiona kuti poitwa maelections manyowani here kana kuti tonzozviona nguva inoteera. Asi ndofunga kuti ngatimbutani takakurukura nyaya iyi in the shortest time possible tidhile nayo. For example, tinofunga kuti tofanira kukasa kubvumirana izvezvi nechekuti ZEC inet platform kaitwa disbanded. Ndezi chokutanga ichicho because ZEC chikamu chezana. Saka hazvibviri kuti tizoti isusu maelections tinozovaona next time asi ano zvekare nesangano rakudzidzisa izvozvo.
Vanga vari Bishop Anselmo Magaya vanove mukuru weGrace Blessed Ministries International uye vachitungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Divine Destiny vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitanhatu zvinofungidzirwa kuti zviri pakati pevanhu makumi manomwe nevatanhatu kusanganisira vana gumi nevaviri vakafa nezuro mutsaona yemoto unotyisa wakaparadza chivakwa chemuturikidzwa cheusindizo muJohannesburg, South Africa. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Amadziripi vaudza Studio 7 parunhare vari muJohannesburg, South Africa kuti tsvagiridzo iri kuitwa nehofisi yavo kubva nezuro yaburitsa pachena kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvitanhatu zvakatsakatikira apa.
Timu yedu yekuconsulate yakaenda panzvimbo pakaitikira tsaona yesei vakataurawo nevamwe vokuZimbabwe vakaona patsaona iyi. Ndo vaingotaura kuti tine vamwe kana vatanhatu vatisiri kuona asi hatizivi kuti chii chakaitika kwavari.
Vatu wandu wevakafa ungangova unopfuura kana kuve pasi peuri kuzivikanwa sezvo vamwe vakashaya mutsaona iyi vachinzi vakatsva zvakaipisisa zvekusazivikanwa kuti ndivanani. Mumiri weZimbabwe ava vazivisawo kuti kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurapwa muzvipatara zvakasiyana-siyana muJohannesburg imomo zvino upenyu huri munjodzi sezvo zvakatsva zvakaipisisa. Vavimbisawo kuti hofisi yavo ichaita zvese zvainogona mukubatsira vakashaya nevakakuvara pamwe neavo vakapona mutsaona iyi kunyangazvo vasina kujekesa kuti vachabatsira nenzira dzipi. Mumwe muzvina bhizinesi anobva kuZimbabwe ane kambani inoita zvekuchengetedza nekutakura vafi yeGreat Hope Funeral Services vaMoboys Munetsi vanotiwo vatiwo kambani yavo yakazvipira kubatsira kuendesa vakafa vose kumisha yavo kuti vanovigwa nehama neshamwari dzavo zvine chiremera pasina mubhadharo vachiti vatora dano iri sezvo vanhu vaigara muimba iyi vainge vachirarama nechamuka inyama vachiti ruzhinji rwavo ruri kudya nhoko dzezvironda.
Vanhu vachiona pavanga vachigara ipapa sina kumira musi vanhu vazhinji vanogara ipapo vanhu vanenge vachiremerwa kazhinji neupenyu hwemuno muSouth Africa. Saka vakaona kuti uti vanofungidzira kuti enormal repatriation yeboard 1 kubva muSouth Africa kana kuti mutengo wachona kazhinji kana munhu ada kubatsirwa kuendesa mutumbi kuZimbabwe i25,000 ndiyo inenge iri yepasi. But vakazotarisa kuti vanhu avanga vachigara sei vanokwanisa kureiza mari dzacho nadzikwanisiki.
kune au vararama munjozi iye vamonezi vauza studio 7 kuti vachabatsirwa nepekugara chikafu nezvekupfeka uye kubhadharira vana mari dzechikoro.
Takatotanga nesuro maprocesses ekuzama kuvabatsira. Vamwe vasina takavatsvagira chikafu nesuro, takavaendesera kune vana vanoenda kuchikoro. Takatotanga kubatsirawo, ndikutaura kune vasina kufa, takatotanga kuvatsvagira zvinodikanwa zvekuti vadzokere kuchikoro.
Mutungamiri wesangano unoona kodzero dzevanhu reAfrican Diaspora Global Network vavhusumudzi Spanda vati zvinorwadza kuti vana veZimbabwe votsakatikira musango sezvo kwakaberekera ingwe mumusha.
Chero zvichirema zvacho, zvinhu zvacho, asi zviri nani nekuti kana vakamira vakagara pasi vanogona kuwana chero ka 5 rand neka 10 rand vogona kutengawo chingwa nekushandira vana vavo zvavasingagoni kuita kuZimbabwe uku kwekuti hapana chero basa rinotooneka zvokuti munhu angagona, uyezve havagoni kuti vataurire zvitemo zvavo nokuti pakataura zvitemo zvavo vanorohwa.
Vasibanda vati chiitiko ichi chakafanira kuva chifundo kunyika dzepasi rose kuti kune zvinoda kugadziriswa munyika. Imba yakatsva iyi yaigara vanhu vaibva kune dzimwe nyika dzinosanganisira Zimbabwe, Malawi neTanzania, uye vanonzi vakapinda muchivakwa ichi zviri kunze kwemutemo. Bazi reZimstate rakazivisa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvingangosvika miriyoni imwe chete zvinogara nekushanda muSouth Africa. Pane vakapona mutsaona iyi, vazhinji vavo vanonzi vakarasikirwa nezvinhu zvakakosha zvinosanganisira magwaro ekufambisa pamwe nemari. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump neZuro vakaramba mhosva dzavari kupomerwa dzekuti vakaedza kushandura kukundwa kwavo musarudzo dza2020 mudunhu reGeorgia. Vakasiyanawo neurongwa hwavo hwekumira pamberi pedare redzimhosva pamhosva yavari kupomerwa iyi huri kunge kuchitarisirwa kuitwa svondo rinouya. Pope Francis wasvika muguta guru reMongolia reUlanbator nhasi chishanu murwendo rwavo rwekukurudzira imwe yenharaunda dzemakaturike diki pane dzose pasi rose uye iri itsva zvakanyanya pane dziri pasi rose. Varimi vakawanda munyika ava vari pakati pekugadzirira mwaka unotevera wekurima vanoti zvave kuvadhurira kuita gadziriro yakakwana muminda yavo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi vechibage vanoti vanofanirwa kunge vachirima minda yavo nguva ino segadziriro yemwaka, asi nekuda kwekuti vazhinji vavo vakarasikirwa nemombe vanoti vave kumanikidzwa kubhadhara matractor kuti vakwanise kuita izvi, izvo zvavanoti zvinoda mari yakawanda. Vachine mombe vanotiwo kurima negedho rinodhonzwa nemombe kunoremera mombe sezvo pasi pachakaoma zvakanyanya. Varimi ava vanoti vanoda madhora ekuAmerica $50 kana kuti US$50 kana kudarika kurimirwa hekita imwe chete netractor. pamusoro pemari ii murimi anofanirwa kuzotenga zvakare dhizi rinosvika marita makumi maviri ayo anonzi anodiwa pakurima hekitea imwe chete. Ukuo varimi vefodya avo vari kutanga kudyara fodya yavo vanoti kuisa miomba kana marriage pavanodyara fodya yavo zvinovadhurira. Murimi wekubhanget mudunhu remashonaland vaseverino Rukuni vanoti vanodhurirwa kurimisa minda yavo sezvo vaine mahekitea anodarika makumi maviri avanofanirwa kurima mwaka wega wega.
Unofanira kutotsvaga kambani kana mumunhu ane equipment yacho inoshandiswa pakurima, zvekuti ipapa kana uchida kurimisa kana kuti pane hekita hekita rimwe chete unoda iri mari kune vazhinji $50 usati waisa dhizo kaaa dhizo unotsvaga 20 litres yedhizo pahekita.
Varikuni vanoti zvirongwa zvehurumende zvinobatsira varimi hazvipindire mukurimisa minda izvo zvinoisa varimi parumananzombe. Mumwe murimi wefodya wekumarondera mudunhu remashonaland east varegis seremai vanoti gadziriro yefodya inodya mari yakawanda. Gadziriro yemurimi haisi yemumunda chete asi kuona kuti mbeu yaachadyara yatengwa nguva iripo here kana asingapiwe nehurumende kana nemakambani anobatana nevarimi nemamwe masangano anopa rubatsiro sekutaura kwavamasimba piri vanorima kuchegutu mumashonaland west.
Umirira zvizhama inputi kana uri kutenga watenga here programu kana dhizinaya dzehurumende izvo dzinokuona watohambe indege gara wakagadzira.
Segadziro yekurima mudhumeni mukuru mudunhu remashonaland west amai Agnes Ndoro vanoyambira varimi kuti vateme nekupisa mashanga nemagunhu echibage fodya nedonje senzira yekudzivirira kutakura zvirwere zvemumwe mwaka kuenda nazvo mune mumwe.
Saka tichikurudzira kuti majanga achiwa yapi sekuitiwa sana pupa yacho iyoyo irimo inobva yadistroyiwa haizi itukeri over kunext season. Saka tinokurudzira kudistroyiwa kwemajanga iwayo kuitira kuchengetedza kubva kuhutyi. It's a pest control mechanism.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wePGT vanoti varimi vanofanirwa kukurumidza kurima kuitira kuti mvura ikakurumidza kuenda mbesa dzinosvika.
Kudyara nenguva kunobatsira kuti mvura ikakasika kuenda mbesa zhinji dzinenge dzabereka kana kuibva.
Kunyangewo varimi vanoyamurwa nezvirongwa zvehurumende zvakaita sechemutungamiri wenyika chepresidential input scheme nezvimwe vanoti vave kufanotenga mbeu nefetereza sezvo zvavanopiwa nehurumende zvichinonoka zvekuti dzimwe nguva vamwe vanozopuhwa mbeu pasina fetereza vamwe vachipuhwa fetereza pasina mbeu kana kuzowaniswa mwaka wekurima watove pakati. Munyori mubazi rezvekurima vaJohn Basera vanoti hurumende iri kugadzirira zvakakwana nekukurudzira kupa vamabhanga neGreen Marketing Board mari kuti vape varimi zvikwanisiro nenguva. Varimi vanokurudzirwawo kuti vaende neivhu ravo kunoongororwa kuti imbeu dzipi dzinokura zvakanaka muminda yavo, dzimwe nguva vachinzi vaise mishonga yakaita selimestone inosimbisa ivhu inove zvakare imwe mari inenge yave kuburiswa nemurimi mugadziriro yake. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chamanga makamirira chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukure nemuimbi achiri kusimukira asi atove nemukurumbira ari kurova musambo wekanindo Shanteo Sithole. Ngatinzwei nhoroondo yake muhurukuro yaaita naivan Zisininga weStudio 7.
Zvike svoto zvakangobvira pakuti pane vamwe munongozivawo mahaters nevamwe vanenge vachitaura kuti aatete akutitsvaga hake, saka ndo pakakangobva ikakwa kangotega ichimboimba.
Makazvitanga riini zvekurova mimhanzi?
Zvenyatsorekodha zvangu chezvo chaizvo ndakatanga 2021
ndizvozvo kupindana kwemazuva. Veukama mhuri baba varipo ndonzwa vanokubatsira iwo vaikutsigirai sei muchitanga kuti anda
ndakuitawo zvemanzi.
Ingando vakatondisidira handi tsendike. Ah vano supporta zvisinga tomboi.
Ndakashaya mumbunge tichiri mwana vabereki ndokuenda.
Koveru zhinji vari kutambira osemi manzi amuri kurova.
Ndikunzwa kufara zvisinga tomboi ndinotenda Mwari vari kutambira manzi yangu zvinotoshamisa chai. Ndiri kutambirwa zvakanyanyisa.
Saka matambudziko amunosangana nawo ndeapi muindustry yenyu iyoyi?
Hakungoti matambudziko awo haazoshaikwe apo neapo zvokuti pane vamwe vanokwanisa kupisai and they don't fulfill mapromises avo. Kwoitawo vamwewo ivo vatanga tichitotaurawo mahaters kuti anongoti apa wapedza kurekodha wati apa hapana zvamuri kuita madii machinji amaita so havazoshaikwa vanhu vakadaro but otherwise so far neyesupport yemurume wangu madisadvantages mashoma zvokuti
vanoda kunzwawo mimanzi yenyu vamwe vasati vaziya kuti munowanikwa kupi vanoiwana kupi?
Music yangu iri pamaplatforms ese payoutube pacd
mari makaita zvenyu taikuudzwa uku kana kuchikoro nokuverenga mabhuku asi tiri kwanji tungatiri wadi
Maybe on Spotify, Facebook, which I have a page, and then just a music, any place, and I'm going to search a Chantel Stormy.
To work on a Queen Elaka Terera. Vanofamba vachinakidzwa nemimhanzi yenyu mashoko amunoda kuvapawo ndeyekuti kudii?
Mashoko andoda kuvaziva ndeyekuti never give up. Musaita give up nemadzidzi. Zvinoita chete no matter what. Mwari pakati unotosvika, unosvika nyangwe vanhu vakatraya kukurwisa.
Sehoza Friday kudai hatingonyarari, tofanira kubuda nemutsindo. Toro vakadhanzi kesvoto here?
Rova ikadhanzi kesvoto.
Chizwa kambo kanonzi kadanzi kesoto kubva kuna Chantel uyo ane hurukuro yamabva kunzwa achiita na Ivan Zininga we Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitari nemupe wechishanu svondorinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7, tibatei pa WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 031. Musate kanganwa chirongwa chedu vateereri cheLive Talk na 8pm manheru ano, apo tiri kutarisa nezvemamiriro ezvinhu munyika mushure mesarudzo dziri kupikiswa neCCC uye kushoropodzwa nevakangorora sarudzo pamwe nemashoko ekuti vamunangagwa vangangogadzwa nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanovhura Harare Agricultural Show zviri pamutemo vachikurudzira kubatana kwevanhu mushure mesarudzo. Muzinda weZimbabwe muSouth Africa unoti kusvika pari zvino wawana umbo hwekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvitanhatu zvingangove pavanhu makumi manomwe nevatanhatu vakafira mutsaona yemoto muSouth Africa nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufarisi mazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati sendaba ku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusihlwa mthwakazo omuhle ngolwesihlanu mhlaka 1 kumpandula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
ETCC ingahambe ekhodi ukugcotshwa kwakhe kuyamele kumiswe kumelele impumela yekhodi ukuthi izadetermine kanjani. Kodwa nxa umuntu ethe wakhangela ukuthi isituation esikuyo eZimbabwe le is one of his own kind.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzafungiswa ukuqala umsebenzi ngomvulo ngemva kokunqoba kukhetho olusolwa ngamaqula enhlanganiso eziningi.
Angivumelani lakho ukuthi iTCC ihambe ekhodi ngoba siyakwazi ukuthi amakhodi they are captured and the decision yawo malava lamanye ama-constitutional judges it dismiss indaba yeTCC.
Ibandla leTCC lokhe lingaphumeli egcekeni ekuthini lizaphikisa impumela yokhetho emthethwandaba na. Kuhlolwa izidumbu zabantu ababhubhele engozini yomlilo kwele South Africa izolo kulezinye okuthiwa kuzathatha isikhathi ukuthi kubonakale ukuthi ngobani. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzafungiswa ukuqala umsebenzi ngomvulo ngemva kokunqoba kukhetho olusolwa ngamalunga enhlanganiso eziningi ezigoqela e-African Union kanye le-SADC esithi kaluqhutshwanga kuhle. Ugatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe olwe-Foreign Affairs lulobele abameli bezigodlo zakwamanye amazwe eHarare incwadi lubanxusa kulumkhosi wona oluthi uzaqhutshelwa enkundleni yeNational Sports Stadium. Lincwadi ithi kumele kuze iziphathamandla zamazwe ayabe elabakhokheli abamenyiweyo kuphela okukhomba ukuthi bakhona abalakho ukunganxuswa ikakhulu labo abamazwe asola impumela yalolu khetho. I-Studio 7 ixhumane lonobhala ogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Livid Mugejo ngalolu daba. Kepha uthe kumele sikhulume lesikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba yena obengabambeki ecingweni. Ukugcotshwa kukaMnangagwa kuza ngesikhathi ibandla leTCC libikwa liqoqa ukuphikisa impumela yokhetho emthethwandaba. Igqwetha umnumzana Ngqobani Sithole uthi nxa lokhu kuthe kwenzeka futhi nxa kulandelwa umthetho uMnangagwa uyabe engamelanga aqale umsebenzi andubana inkantolo iqede ukuthetha lolu daba.
ETCC ingahamba ekhodi ukugcotshwa kwakhe kuyamele kumiswe kumelele impumela yekhodi ukuthi ezadetermine kanjani. Kodwa nga umuntu ethe wakhangela ukuthi isituation efikiyo eZimbabwe le is one of its own kind. Anje kathi sicabanga ukuthi thina into zibanjwa ngendlela enje, kodwa ngendlela esokusuke wabanjwa ngayo kanti kwehlukile. Ungakhangela omthwangwa bekhuluma laphana ukuthi wena uthe eZimbabwe uze ubuse bekuyamele ukuthi lawe ugadle. Baphinde bakhuluma njalo ukuthi lapho ungagadla ngayi kodwa uphinde. So it's a very difficult situation, but ngamazi lawo esithi asikwazi ukuthi azagelezela ngathi ine-constitutional democracy esicabanga ukuthi siyiyo yona, kumele ukuthi ukugcotshwa lokho kumiswe kuze kuye nxa kulezi zinto eziyangena enkantolo, ngoba amalanga okungena enkantolo sesondele ngayengakapheli. Then aba-challenge aba-challenge. But sebebavalela phansi. Nxa ukhangela le SADC report ivele yatsho yathi hayi amakhotsi when you are dealing with these things uyakuthela amanzi emhlani wedatha.
Iyona i-TCCC igqwetha ungayikhuthaza ukuthi ihambe enkantolo yini kumbe ingahambi, ngoba abanye baleli bandla esikhuluma labo bathi kababona ukuthi bengaphumelela ngoba sebeke bayilandela lindlela ngo-2018 kodwa behluleka.
Well, mina I'm a court animal, ngathi kuhanjwe court, but impumela lami ngiyabe ngikwazi ukuthi ngendlela indlela kade kubanjwa ngayo ingabe ingasoze itshintshe. Kodwa well, i-situation ekhona le it's a political situation efuna i-political solution more than anything. So inkantolo, if one looks at indlela i-SADC report ekumise ngayo, ithi inkantolo ukuya enkantolo eZimbabwe udila lezinto lezi akusoze kuphathi. Ngakho ke if one follows that kind of reasoning, it would be a futile exercise for SACC ukuthi iye enkantolo. Kodwa laba nxa befuna ukuthi babuse bebodwa kathi mbani vele ozabavimba.
Amazwe achiyeneyo, ngisho lamaqula inhlanganiso ezichiyeneyo ezifana labo SADC, African Union, o European Union, o Melika, o Bilitane, bonke bathi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo. Asithi uMnangagwa eqhubeke egcotshwe ngomvulo, ubona amazwe wonke la ngisho lalawa aweSADC lawe African Union ekwamukela njani lokhu, azaqhubeka kuyilokho esithi i-business as usual yini ngesiNgisi edlelana kuhle lo Mnangagwa leZimbabwe?
Into ekhona ukuthi the reason why kusenziwa i-election is to say i-government yona leyo ezafonywa soon after an election is a legitimate government. So ama-pronouncement abo ngokuthi they've delegitimized i-government ezabe izangena. Ukudlelwana kwangikhona kuyabe kudlelwana okungamanga kuhle, ngoba i-recognition yiyo engathi kuyahlupha la. So amazwe lawo nxa sethe akhuluma njalo, well, we've seen ama-responses ezanu-PF. Ama-responses ezanu-PF awuthi go to hell and if you get there and hang.
Umnumzana Ngqovani sithole ligqwetha sixoxela ekobulawayo.
The Voice of America.
Umongameli wakwele Botswana, uMnumzana Mokhwesi Masisi, usenzele umongameli Emmerson Mnangagwa amhlophe kulandela ukunqoba kwakhe kukhetho oluchothozwa ngitsho lamaqula enhlanganiso ye-SADC le-African Union esithi aluqhutshwanga ngemfanelo. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Umongameli Masisi uba umkhokheli wesine wasezansi kweze kwazi le-Africa ukutshayela uMnangagwa ihlombe ngokunqoba kulolu khetho lanxa i-SADC le-African Union okuyizinhlanganiso ezimela amazwe azwekazi le-Africa zisithi ukhetho lolu aluphathwanga ngendlela eqondileyo. Abanye babalisa umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umongameli Hage Geingob wakwele Namibia kanye lomongameli Samia Hassan wakwele Tanzania. UMasisi uthi ukukhethwa kwaMnangagwa ngamanani aphezulu kuveza sobala ithemba abantu baseZimbabwe abalalo kumbuso wakhe. I-commission ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi uMnangagwa wathola amavoti edlula izigidi ezimbili i-2.3 million kwathi ayincedisa layo umnumzana Nelson Chamisa ongumholi webandla eliphikisayo ele Triple C yena wathola phansi kancane kwezigidi ezimbili i-1.9 million. Kodwa iTriple C ithi kwaba lokuqilibezela kulolu khetho. Kumbiko wakhe uMasisi uthe ofisela umnangagwa impilo ende njalo wathembisa ukuthi leBotswana leLizibabe ezaqhubeka zidlelana kuhle. Kodwa ocubungula ngezombusazo umnumzana Kuta kwaShizulu uthi kuyadanisa ukuthi inkokheli yeSADC iqhubeka isenzela umnangagwa mhlophe. Loba nje iqula lalumanyano elaliseZimbabwe lesithi ukhetho alwenzanga kuhle.
Ukuthi wenzele omunye mhlophe usizwile ukuthi kulesehlakalo esithile esimbi esibi esenzakalileyo wena ubusuhamba usidaya mhlophe ndoda, kusho ukuthi phela lidla lonke. Njalo kukhona okunye labelikwenza ngasensitha okwenzakalayo ukuthi lazane njengabangane. So kubuhlungu lokhu ngoba impilo zabantu yizo ezithwele nzima.
Amazwi kaZulu agcizelelwe umnumzana Teddy Ncube laye ocubungula ngezombusazwe.
Kutsho ukuthi kuma president amaningi eSADC abavumelani labo njengamanye ama president le position ethethwe yiSADC njengendlela okupresentwe ngayo nguDr. Nevus Mumba.
Osekela ibandla lezano PF umnumzana Witness Dube uthi uyajabula ngokwenziwa inkokheli yeSADC etshayela umnangagwa ihlombe.
Lokho ukungathi bathethe isikhathi nyana kuyatshengisela ukuthi bebesalalele imisindo yena le kadizwakala, basebebona ukuthi hayi akulalutho nje kugqubulana kwembuzi okungatsho lutho okungamelanga kulalise abantu ngaphandle kwengubo. Kanti njalo mhlawumbe bebesakhangelisisa ukuthi amanombolo wona athini.
Isikhulumi sebandla leTriple C umnumzana Promise Mkhwananzi uthi inkokheli yeSADC iyaphazamisa ukutshayela umnangagwa ihlombe khona umgceke ukuthi ukhetho aluhambanga kahle.
Ukugcotshwa kukababa umnangagwa akutsho lutho ngoba akukho emthethweni. Ubaba umnangagwa akakafiki ukuthi agcotshwe ngoba ukhetho lomfaka laphana luhambanga kuhle. Isilo olutshengisa impumela kaZulu weZimbabwe. Ngalokho thina sithi kumele kube lokhetho olutsha olukuthi uMr. Mnangagwa nxa enganqoba kulelo khetho hayi sengagcotshwa kwamanje hayi kakame.
UMnangagwa yena uthi ukhetho lwalukhululekile njalo abeTriple C bengazami ukuphazamisa ukuthula ukukhona elizweni uthi bazabotshwa bajikelwe ematshele. Usenjalo leBotswana lithi lizakwamukela ngezandla ezimhlophe abeZimbabwe ababalekela kulelo lizwe kakhulu uma bedinga ubuphepheli. Khuluma lentatheli zindaba namhla umphathintambo wezomvikela umnumzana Kahiso Musi uthi bazakhanyela ukuthi abafikayo bangaphiwa ubuphepheli kumbe bebuyiselwe emuva.
Asingeke sivimbele abafuna ukungena kwele Botswana. Esiza kwenza sizakhangela ukuthi bangaba iziphepheli yini kumbe sibabuyisele emuva eZimbabwe.
Uhulumende uthi umnangagwa uzafunyiswa ukuqalisa umsebenzi ngomvulo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Ibandla eliphikisayo eleTriple C lokhe lingaphumeli egcekeni kudaba lokuthi lizaphikisa impumela yokhetho emthethwani laba yini kumbe hatshi. Lanxa isikhathi esibekwe ngumthetho ukuthi lenze lokho siphela kusasa. Amanye amalunga ebandla leli athi ukuya enkantolo ikudlala ngesikhathi kodwa amanye athi leli bandla kumele lihambe. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Amagqwetha amele iCCC atshele umsakazi weStudio 7 namhla ukuba basadlana ingqondo ngokuphanyeka udaba lolu emthethwandaba. Amagqwetha la athi sebelobe amaphepha abo ahlelekileyo alakho ukuhanjiswa iConstitutional Court kusasa ekuseni. Ibandla leCCC lifuna ukuba kulahle impumela yokhetho lolu. Sokusele amahola angamashumi amabili lane 24 hours ukuba luphanyekwe edale leConstitutional Court njengalokhu okwenzakala ngomnyaka ka-2018. Kubikwa ukuthi umnumzane Nelson Chamisa umkhokheli webandla leli kakujabuleli ukuthi lufakwe emthethwandaba. Isikhulumeli seCCC umnumzana Promise Mkhwananzi kaphendulanga imibuzo ayithunyezelwe iStudio 7 ngodaba lolu. Kodwa abalandeli bebandla leli bathi ukuchitha isikhathi ukuluphanyeka enkantolo. Umnumzana Roberto Sivindi ngomunye
wabalombono lo.
Mina angivumelani lakho ukuthi i-TPC ihambe ekhoti ngoba siyakwazi ukuthi ama-courts they are captured and the decision yawomalaba lamanye ama-constitutional judges is to dismiss indaba ye-TPC. Kodwa even ingavumelani lakho ngithi i-TPC ayihambe ekhoti ukuthi indaba yangawa dismissa, they have an avenue ukuthi ngasebelanda isadaki bethi we exhausted all legal remedies and we don't find a legal remedy in our own country.
Vanengi abalombono lo olandela izombusazo omnumzana Godnozi Mlambo uthi udaba lolu lufana xathu lolwa ngomnyaka ka-2018.
Daba lolu olukhona lolo ukuthi i-CCC ifunge emathuthandaba bephikisa impumela yokhetho. Mbona ngani sesibuyela muva, sibuyela esikhathini lesi sika-2018. Kukhanya kuyafanana njalo impumela yakho mbonani ivele yaphuma into ezifananayo ngoba singakhayela amajaji angikhona nabantu abafanayo.
Kodwa umnumzana Libert Ncube okubandlaleli uthi kuqakathekile ukuya emthethondaba ngoba kuza kwenza ukuthi idale libonakale ukuthi lisekela uZulu lobahatshi. Umnumzana Vekezela Gumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uyakusekela lokhu.
Ithethondaba kuqakathekile ngoba kwenza ukuthi abantu bebone ukuthi abantu abavoteleyo bazimisele ngokudefenda ivoti labo. Ngoba ma bengasakwenzanga lokho kutho ukuthi ku-election ebuya ka-2028 abantu abaningi abasoze bevote ngenxa yokuthi basebebone ukuthi ukuvota vela ulancedo. Kodwa kungakhanya ama-leaders ezama ukulwa abantu bavuseleleka umdlala lolukuluku lokubalandela ngoba bebabona njengabantu abakwazi ukubadefend lokudefend ivoti labo.
Umnumzana Mabutho Moyo ilunga lebandla leZANU-PF uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC alinabufakazi obugcweleyo ngokwenzakala kukhetho lolu.
Angithi wayetshilo nje vele uChamisa ukuthi impumela engelabizo lakhe akasoze ayivume. Nanku phela ngasavumi ngoba sebonile ukuthi udliwe ekhethweni. So hayi, thina njengelizwe leZimbabwe siqhubekela phambili nge-development. President Mnangagwa sephiwe 5 more years ezokuthi aqhubeke ngomsebenzi omuhle abewenza elizweni leZimbabwe.
Ziningi inhlanganiso ezizimeleyo njalo lezinye ezisekela amazwe atshiyeneyo ezachothoza indlela olwaqhutshwa ngayo ukhetho lweZimbabwe. Ngimele iTudo 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Iziphathamandla zedolobho leJohannesburg kwele South Africa zithi lokhe zicwayisisa imbangela yomlilo obulale abantu abangamachumi ayisikhombisa lasithupha 76 kwesinye istezi kanye lohlelo lokudingisisa abafele kuleyo ngozi. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Ekhuluma labezindaba emakhazeni lapho okugcinwe khona imizimba yabafele engozini yomlilo elokishini le-Diepsloot eSoweto, okhokhela inhlelo zokuhlolwa kwezitho zomzimba eJohannesburg, umnumzana Themba Letu Mpahlaza uthe phakathi kwezidumbu ezingamachumi ayisikhombisa lesithupha 76 zabafele engozini yomlilo wokutsha kwesitezi eJohannesburg, abedlula amachumi ayisithupha babo 62 bathe okokuthi akubonakala ukuthi ngobani. Uthoko manje baphakathi kokuthatha iDNA yalezi zidumbu bese kusithi bathathe futhi la kulezo hlobo ecabangela ukuthi izihlobo zazo zifele kulo umlilo.
Lo lulihlelo oluzathatha isikhathi eside ukuthi waziwe labo abafele kulingozi ukuthi ngobani njalo badabuka kuphi.
Ngenxa yalezi zizathu akukaziwa loba bakhona kumbe hatshi abeZimbabwe abafele kule ingozi. Ngokutsho kwesizalwane seZimbabwe uNkosazana Nobuhle Sibanda esikhulumela izolo, bebengabaningi kakhulu abeZimbabwe abebehlala lapha loba nje bebekhona.
Baningi kakhulu ngababuya eMalawi abeZimbabwe ne-BCCU, but abaningi ababuya eMalawi ngoba baMalawi bebethi ma uthole iRoma ma ulithole lithe ukuthi liyadula uzobiza nabangani babo bekwazi ukushera, yikho bebebaningi kakhulu.
Umeli weZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamaziribi uthi ucatshangelwa ukuthi bayisithupha abeZimbabwe abafele kule ingozi kodwa ngeke bakuqinisekise lokho lungakapheli uhlelo lwe-DNA oluqhutshwa ngamapholisa. Kusenjalo umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Trust Ndlovu uthi kulusizi abakubone ngesikhathi besethekelela indawo okuthe khona abantu laba.
yabona abantu bafeka kuhlungu abantu sikhuluma ngabantu abafenga umlilo nentutu bangazi ukuthi bazobalekelaphi sikhuluma ngabantu abasebelele sikhuluma ngabantwana sikhuluma ngabantu abadala abomama bebangazilindele ukuthi kuzokwenzeka lokho
okhokhela inhlanganiso yabezimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana ngabuto mabhena uthi labo abasele bengelandawo yokuhlala baphakathi kokuphathiswa
batholelwe indawo zokuhlala ngesithi council yeJohannesburg leHouten government yibo ke abancedisa kakhulu ngezindawo zokuthi bahlale khona okwesikhatshana ngekasilayo imlilingwane ukuthi zingaki izalwane zaseZimbabwe esezisuke zahlala kulezo ndawo
kusenjalo ukutholakala kwabakwamanye amazwe abaningi abebehlala kulesi sitezi okubikwa bebehlala ngokungekho emthethweni sekubuzwa umkhulumsindo abangafuni abakwamanye amazwe eSouth Africa besethe sahulumende umlando wokubangela ukungena kwabantu elizweni okungekho emthethweni umkhokheli webandla le-Action SA umnumzana Herman Mashaba owaziwa ngokungezwani nokungena kwabantu bakwamanye amazwe kwele South Africa uthi uhulumende lenhlanganiso ezilwela abakwamanye amazwe laba kumele bahlawuliswe ngalolu daba
Young children were being brought up.
Abantwana bebehlala esimeni esesabekayo nxa ngikhuluma bethi ungabasusi kulindawo ungabathelelanga enye indawo yokuhlala.
Baningi abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni bengala maphepha aqondileyo okuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abeReuters babika ukuba ele Ukraine libhombe ngohlobo lwendizamtshina yedrone edolobheni leKuchatov kwele Russia namuhla empondo zankomo. Ele Russia lalo liphosele amabhomba edolobheni leVinnytsia kwele Ukraine. Wahluthune umbuso kwele Guinea ukhangelelwe ukugcotshwa ngomvulo. Abanye abantu kulelo lizwe bathi kumele kufakwe intambo zombuso ezandleni zikaZulu. Lokhu kubikwa yi-Associated Press. Abanye abasakhulayo bathi bayakusekela ukutshengisela okuqoqwa libandla le-CCC besola indlela okuqhutshwe ngayo ukhetho lweZimbabwe ngeviki ephelileyo. Kodwa abanye bathi kabavumelani lalokhu bekhuthaza ukuba kube lokuthula elizweni. Kutabuka Ncube usipha lolu daba.
Lokhu kuza kulandela imbiko ebithunyelwe enkundleni zokuxhumana ekhuthaza abantu ukuthi batshengisele ngemva kokuba ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lale ukwamukela impumela yokhetho lolu. Abatsha bathi inkokheli zelizwe kufanele zilalele imbono yabo njalo bavunyelwe baphatheke ekuthathweni kwezinqumo zelizwe. UPrince Shaka ongukhansela webandla le-CCC ewange kuward 5 uthi ilizwi labasakhulayo liqakathekile njalo balungisele ukuphatheka kutshengiseleni nxa kungaba le ndingeko yalokho.
Ngendlela zokuthi xa kungama-demonstrations demonstrate because we believe ukuthi we must react and we must listen, we must complain ngawo ama-allegations okuthi ukukhethwa kuyenziwanga kuhle. So mina my position as a youth and as a youth leader in our area of Matetrend, ukuthi we are ready to ukuthi participate kubona la ama-demonstrations.
Unkosazana Sithabile Gandhi Ndlovu okhokhela inhlanganiso ephathisa abantwana abaqhuba izifundo zika grade 6 lo 7 ngengwalo lokunye uthi kuliqiniso ukuthi imibono yabatsha kufanele ilalelwe kodwa esithi imibono le kufanele ikhutshwe ngendlela ezilokuthula hathi ezokutshengisela.
Thina njengama-youth sithanda ukuthi kube lokuthula
ukuthula kunjengalokho esikubone emkhankasweni. It would be very unfortunate ukuthi ijourney esiyiqala kuhle which ended on a bad note. So ngani lokho njangujangu abantu sebengani bayala. Njengama youth thina sithi khona we want to be drivers of economic development, and right now if any participation is going to involve the youth, siyabe kwenza ukuthi abadala basi-involve entweni ezile empowerment phakathi, into ezizasinceda njengabantu abatsha ukuthi we build our future. Kodwa lokho komsindo thina njengama-youth, and I would like to encourage abanye abatsha ukuthi singasetshenziswa ngabantu ababelama-agendas abo.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Effort Dlela Ncube njalo okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi ukutshengisela lokukhalala imisebenzi ayisikho kwabasakhulayo bodwa, njalo kungaphazamisa amabhizimusi okwesikhatshana kodwa kulakho kuletha impumela engaphathisa ilizwe.
Into okumele siyikhangele ukuthi yini elungiswayo, kanti amabhizinisi azahlomula njani kuyo. Okulungiswayo yikho abazazuza khona kakhulu kulalapha esikhona namhlanje. Nxa kungaba lokukhalala imisebenzi kulungiswa ilizwe, bangalahlekelwa imali lapha lalaphana, kodwa kuyabe kukuncane kakhulu kulenzuzo ezaphuma ezazuzakala nxa ilizwe selilungisiwe. Itoyitoyi leyo ukhalala imisebenzi, lokho kuyabe kungokokulungisa ilizwe, kulungisela abantu, kulungisela lawo amabhizinesi.
Omelele ukugcotshwa okusemthethweni umnumzana Emerson Mnangagwa uthi bazajezisa kabuhlungu abantu abazatshengisela emigwaqweni bekhonona ngempumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe. Ngimelele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguTabo Kancube.
Gigi Waza Friday, my darling. Waza Friday.
Waza Friday namhlanje silentombazana esakhulayo uNosipho Sipanda odume ngokuthi nguNompera. Yena ucula umdumo weAfro House. Kubika uEzra Chisa Sipanda.
Unompera ucula eseZimbabwe naseMzantsi Afrika ezama ukuthuthukisa umculo wakhe. Wazalelwa eTshabalala, wakhulela khona waze wangena isikolo.
Wangena nje isikolo khona laphana eduzane bebethi eMasotsha Primary School. Ngayiqedelela iprimary eFountain nje, izikolo zona lezi ze-around koBulawayo. Ifamily yami beyihlala khona laphana nje koBulawayo, eTshabalala koNkulumane nje, yindawo nje engikhulele kuyo. Omalume bebekhona laphana boFountain, that's why ngithini ngifunde ngoFountain, Steel Tree. So nje impilo yami i-centered around khona laphana nje eduze nakoBulawayo.
Umculo kaNompera uthandwa yintsha, pho wona uthiwani umculo wakho?
I do Afro house, Afro pop, Afro piano manje. Nje okunye nokunye nje okuhambelana ne-Afro ne-gospel. So ingoma zami nje zinonkulunkulu kakhulu.
Ukucula wawuthanda esemncane esesikoleni lasesontweni, pho okwakwenza wafuna ukuba ngumculi kuyini?
Ngithatha from esontweni, ingumuntu othanda isonto when I was growing up. Ma ngisakhula, I think ama-artist abekacula ngalesona isikhathi bekungabomafika izolo, oBrenda Fassie, and then into engenza ngathanda umculo yi-radio, because ma ngikhula mina bekuyinkathi ze-radio 2. So bekudlala umuzikho omningi laphana ebesiwuthanda.
So ngisabanga ukuthando lami lo mzuzu lusukela eRedwe bengithanda iRedwe kakhulu.
Abalaleli ukuthi umculo wakho bengawuthola ngapi nompela?
YouTube ukhona, Spotify ukhona, Apple Music ukhona. Yes, so music wami uyawuthola lapho uNompela SA. Ngiyabonga.
Nasipho Sibanda wazakala ngokuthi uNompela uNesipho esikhulu. Niye bethi la ekuhlelo Woza, Woza Friday. Mpela sonke enhlekeni lonke igama lami uEzra Jesus Sibanda.
Siyabonga Ezra kwanele likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa khona ngokhetho. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.